Chikwa taichi mezuro, chaka simuza mfaro nekunyora pedzidza, munhoroondo yemakunda nekosa pakaso kapu apo, chaka icha chikwa tache kutanga, kutora mkombe uyu kashanu, nekurakasa Zambia 3-1, muroyal Bafokeng Stadium. Maoria, akapa mfaro kumomwe Zimbabwe inogara South Africa, avo vaive munhandare iyi, ne avo vaiona mutambo uyu, vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna nokutizwa nechimwe chete kubva kuna talent chawapiwa. Kukunda uku kwapa Zimbabwe mikombe yekosa pakaso kapu mishanu, mukombe mumwe chete pamberi peAngola, South Africa neZambia, idzo dzine mikombe mina mushure mekunge maOrioles akambotora mukombe uyu muna 2000, 2003, 2005 na 2009. Izvi zvapadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vatribal munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Vanhu kufara vozinzuii ame hepi vozinzuri faro nye zvaitwa nemaOrioles bhozi maOrioles aitae atamba bhora zvakanaka ende the win for Zambian bhozi Zambian team is a good team but handirandi ndiyoti chichadika kune Zambia bari nhasi ndiri kubhara ame hepi.
Pakutora mukombe uyu, Zimbabwe yakawana mari inoita iyo zviuru mazana mashanu zvemarand, Zambia ikapiwa zviuru mazana maviri emari imwe cheteyo nekusvika kwayo mufainari. Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maOrioles pasi rose kubvira muna 2009, apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya, asi apa mukombe uyu unokwanisa kutiita kuti tikwanise kuona kuti toenderewo mberi nebhora to.
maOrioles akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvibodzwa 10-10 mumitambo mitanhatu, zvichireva izvo kuti vaikanda zvibodzwa zvitatu pamutambo wega wega, izvo zvakafadza murayiridzi wavo Sande.
Ende ndoda kutenda nemasapotas auya kuzvisapota kuti ngazvirambe zvakadaro. Zvinofadza, asi ndoda kungoti nditende Mwari nekuti hakusi kugona kwangu, hatingi ndezvamwari nevamwe vandinoshandawo navo mazuva ese, tachishanda zvakanaka vandakashanda navo kare kare nevandakashanda navo izvi takashanda zvakanaka zvokuti ndo zvimwe zvinobatsira izvozvo.
Uyu wave mukombe wachidzambwa wechitatu wekosafa mushure mekubudirira zvekare muna 2003 na 2009. Mutambi wamaOrioles Nokus Mtizwa ndiye akadomwa kuve mutambi akarura kudarika vatambi vese vezvikwata 14 vaive pamakundano aya. Mumwe mutambi weZimbabwe Ovidi Karuru ndiye zvekare akatora mukombe wekunwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekukanda zvibodzwa zvitanhatu, chibodzwa chimwe chete kudarika Mtizwa. Asi vakawanda muZimbabwe vari kupokana nesarudzo iyi vachiti ivo Karuru ndiye aifanira kuwana mikombe yese miviri. Zvichakadaro, Cape United iri kudzoka kubva kuAlgeria isina mufaro mushure mekunge chikwata chemuZimbabwe ichi chakarohwa 4-1 neUSM Alger mumutambo wavo wekugumisira muGroup B reCAF Champions League. Cape United ndiyo yapedza iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nemapoints matanhatu yakaenzana neZamalek iyo yakaita mangange 2-2 neAl Ahly Tripoli. USM Alger iyo ine mapoints 11 chete pamwe neAl Ahly Tripoli ine mapoints mapfumbamwe ndidzo dzave kuenda kumakota fainari. Tombo tarisa mitambo yekatolaga Premier Soccer League. Black Rhinos ndiyo yave pamusorosoro pemakundano aya mushure mekurakasha Chorocho Pirates 3-0. Ngezi Platinum Stars iyo yave pamusoro soro sondorapera yave pachinhano chechipiri mushure mekurohwa 1-0 netriangle apo vakashanya kuchiredzi. Dynamos yadonha kubva pachinhano chechipiri kuenda pachinzvimbo chechitatu mushure mekuita mangange 0-0 nechicken in kubaba field stadium nezuro. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Wange 0 ZPC Kariba 1, Yadza 0 Shabani 2, Haumine 2 Harare City 1, FC Platinum 1 Chapungu 0, Bantu Rovers 0 Blawai City 0. Asi nyaya iri kutaurwa nezvayo kwese kwese ndeiyo yemaWarriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.